manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera ndira 28/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati vakatita kwaita kunge mabhanditi chaiwo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakafara muno munyika musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachinyiwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka
nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato recitizens coalition for change vari umiriri vemukobha vamos chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muhusungwa Indiwe mingume emisore na uzedu za nasi chiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Guru kotaro zvekushanyirwa kwenyika vanovizita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority Vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapazi akasiyana-siyana. Komiti inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here Uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asivan Lovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zvouori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zvouori ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asiva Alois Chaumba vesangano re-Anti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zvouori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana neiwayo asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminisa aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabuditswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri nokuti hapana tinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata redzimosha kana kuti nyangwe akaiswa hake pamata redzimosha asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende tingati here panenge pachizowanikwa vanhu vavasina mhosva dzavanenge vapara.
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uyezve mapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chekurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwewo vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina hurongwa hwakati chikiti kana chidokwa dokwa chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uhori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidziona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara ichingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri amai mai wePGT vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumapurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tichiona kuti riri kuramba richitekeshera amai jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwa. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane maretens. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana nayo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu. Tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing, tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziri kuhongwa, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mombe dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimani kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yekupera kwegore.
Tiri kunzwawo kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredhi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gwere, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha ane mapenit, mabucha ane mareznis. Zinobatsira kuziva kuti wani vana vasotengeserwa nyama ine zvirwere here. Chepiri vana vasotengeserwa nyama yakabiwa here. Ndozvimwe zvatokwedzera veruzhinji izvozvo.
Tinonzwawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa ngavatore mukana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzokubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruwa nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubayiro weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepfenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura nezuro.
Tinozvidofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, chakwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinoiwe kana zvaa takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadzawo uchitarisa mashure katakabva masorero ataita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino. Aiwa, takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange sisitirisi takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa. Vachizvinzwawo ivo panhepfenyuro, pane kungonzwa vatungamiriri chete, kazhinji ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga pantume yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatri, aida madhiski acho, uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira. Tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu, taitoenda kune ainzi maintenet cafe wotumira nyaya yako neemail, womirira kuti ichigadzirizwe ikoko kuWashington yodzoka mai mhiya ozomhanya kuchienda kumba omirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndivaona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvatikwirirei Marvelous asi pachi ne mukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndo vane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira vana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tinga kwanise kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe chinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaicheka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri hwatingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita nhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona unzivo haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papeji 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato recitizens coalition for change uye vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaamos chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
majonga mapatiro akatita kwaita kunge mabhanditi chaiwo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haasiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matele regara ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare remand prison kumajonga masels aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takatsikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma 150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare remand prison toenda kumatare edzimosva motikari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma 80 asi taipinda tiri kuma 200 mota imwe chete vanhu vachitsikirana zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita tinge vanhu vakatoita mhosva inosisa asi pasina mhosva takapara mukomajonga
chii chingaita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete
izvi chinangwa chevanhu ava madzinyangwa ndechekuti tinge tichidzokera sure nehondo yedu yeshanduko tinoidzokera sure kushandira vana vezimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka asire dhanditi mukoma wangu asidze peri sure kuti munyika mwe neshandu kwenonza kudiriro munyika mwe neshandu kwenonza rufaro munyika mwe neshandu kwenonza hurumende yevanhu.
Tosvika pa mhosva yemaa muchipomerwa imi, makatambira sei mhosva iyoyi?
Chokutanga ari gani kugadzirisei mukoma Jonga chonzi mhosva ipapo hapana, nekuti misangano yekuitira mudzimba inobvumidzwa. Hakuna mutemo munyika yeZimbabwe unodzivisa vatu vaite misangano yavo paprivate place, pambaite private place. Hamutizi muzivi semapurisa, saka hapana mhosva yatakapara. Vakapara mhosva ndeavo vakasungwa nhasina mhosva.
Asi kana muri kunzi mamwe nechinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya?
Icho ndo chinangwa chevakatisunga. Chinangwa chedu isusu chaingova chokuita musangano wedu maitiro atinongoita nguva nenguva. Chinangwa hatigoni kupihwa kuti mamutikata chinangwa chakati, nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika, hapana mhirizhonga yanga iripo. Saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana vaingana mhirizhonga ndiani.
Tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso, makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo kuti mubvise mari yechibatiso?
Chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara. Chikonzero chiri chekuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva tatakapara. Saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakatotitamisa kunotigumbura, nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika. Isu hatina mhosva yatakapara, saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzi ndaa yekudzimba amusina mhosva yamapara. Zvokwazvizikanwe zvino vano vezimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolisi clearing, inobvumidzwa. Naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukoma Jonga.
Kana muchiti imi mamusingafaniri kunge muchimbosungwa, muchateedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kwamapurisa sondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro?
Zvose izvo tinotevedza, asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kana mukange masungwa zvichiri pamutemo, zvisina tarukano, munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mukana mhosva yamapara. Saka zvose tichateedzera. Isaka nguva ikoti aiwa vakatisunga hatitina mhosva yatapara, tikaitwa inonzi unlawful detention, tikagara mukati isina tarukano, tichateedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice.
Tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere checovid-19 dziri muusungwa, dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga?
Sezvamunongoziva kaku ine hama yedu yakabatwa necovid ndeyezvematsanangura pataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa echirwere checovid. Atikupindura mvunzo yedu, hakuna mishonga iriko. Vazuru rakapinda nyoka, hurumende yatadza. Chaanangoita kugona kuti vana vezimbabwe vafare kuti aiwa vatamisa, chitorai mimi nyika yende mberi, munyika mune nebudiriro, mune nemusaro, mune nehurumende yevanhu.
Manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reCCC uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Munhau dzemitambo, vanotungamira mitambo veSports and Recreation Commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemaWarriors neMight Warriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Sachigaro weSports and Recreation Commission maGerald Mlochwa vanoti vane chivimbo kuti chimwe chavo chichanzwiikwa zvichitevera ruyamuro rwavakawana apo maWarriors akaenda kuAFCON gore rapera.
Football at national level, that is the Warriors, the Mighty Warriors, should be funded, you know, from the treasury. That's our recommendation, and then it's for government to act.
Takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire maWarriors, asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana kuti havasi kutipa.
Vamunotywa vanotora kuda kuti Zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika, uko hurumende dzinopa mari kuzvikwata zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika. Vamunotywa avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa 31 kurume gore rino mapazi ese eZIFA anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZIFA raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza, asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzingisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari, asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maOrias mari vasingatambi maInternational Games ndevapana, towadawo futi kuti vapana ivavo vachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze. Ine zvi takangovharurwa tiri mukati, saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far.
Okuwo mutsigiri weDynamos vaKenneth Tatenda Gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Kutenda hurumende because it's an improvement kumaplayers edu. Mukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika. Uyezve tinotenda nekukuridza hurumende kuti irambe ichisponsor maWarriors yedu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika AFCON 2022, uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vateereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
PaStudio 7, paStudio 7 mamuka sei munotaura mukuma japera ngwe yandiri kuno kuSouth Africa papendo kuti makorokoto makorokoto pane fenywe vanhu nefenywe yeStudio 7. Tinoti dai musipo tingadai tingazivi zvinoitika munyika, makatikoshera. Rambai makadaro, rambai makadaro neunyanzvi hwenyu. Tinokunzwai tiri kuno kuSouth Africa, tinokunzwai tiri kuZimbabwe, tinokunzwai chero kwatinenge tiri. Makatikoshera, tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Gips Dube nevamwe vose nevose vakafoma Studio 7 nokoketedzai. Chiri chishuviro changu ini zvangu nechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzitirebei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Makadiko weStudio 7, isu tinongoti makorokoto makorokoto, mwana ari kukura. Haa, tinotenda nenhau dzenyu vana mukoma tananoka hwande. Haa, ndinonakidza venyu dzenyu dzamunotipa. Haa, munotigonera mese, handingakupedzei nemazita. Makawanda weStudio 7, shure yangu ndinongoti emawanawo muzinda muZimbabwe, mavako muzinda wenyu muZimbabwe weStudio 7. Haa, nonga dzine dzakunyisa kuindeka mamurwa mangoma muchimhosera mumurwa mangoma. Nonga zvine zvadzora ndozvandinongo kunamata kuti Studio 7 yawanawo muzinda muZimbabwe. Ndinotenda hangu, ndini Peter Chwara.
Makorokoto makuru kuStudio 7 kuti masvitsa makore makumi maviri murimo mundima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe, rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango roumhizha hwenyu hwokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Gaino kumedisaidi.